last week, Thabisile Rahman results in my elections 2020 between Joe Biden and Donald Trump. Kwedu ku Indiana kwati huko. So far, Trump tungamirira. Tichaona kuti zvichasvika kupi zvakadaro. Asi zvazvinoratidza ndezvekuti America ine democracy. Vanhu vanoita zvavanoda, vanotumidza kufotera munhu wavanoda, kwete zvekurongwa kana zvokumanikidza zvatinoita kune dzimwe nyika, ichitadza kuti vanhu vanotipinza muzvigaro tinovatonga pane kuti tivatungamirire vachitiudza zvavanoda. Ivo kuAmerica zvinoita zvakasiyana. Saka ndo imwe lesson yatinofanira kudzidzawo kunyika dzedu, kuti vanhu ngavasununguke vavhotere munhu wavanoda.
Mungaone nyaya yekuti vaPence vanova mutevedzeri wavaDonald Trump vanobva ikoko kuIndiana yabatsira vaDonald Trump here kuti vahwine munzvimbo iyoyi?
Tokuona kwangu zvangu nekuziva kwandinoita, vaPence vakanga vasiri munhu angari kupopera zvake kuIndiana, nokuti kana pavakazodaidzwa kuti vaende kuwhite house ka paitoro rine maposters aitonzi Pence must go, he was very unpopular. Asi zvekuita kuIndiana izvo zvokuti indeyo state ine vaya vanonzi Ku Klux Klan, vanhu vanoda kuti vazviite varidzi venyika yemuAmerica. Saka ndo imwe iripo kuti vanhu vedzimwe ndudzi vatema, maSpanish nevamwe vashoma, ava vechiAmerican vanoda nyika yavo vanozviti tisu varidzi venyika, ndo vakawandisisa. Saka ndokusaka muchiona President Trump vakatungamira. ZvavaPence kwete, he was not the most popular person.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muAmerica panyaya yesaru?
Tinodzidza zvakawanda kuti zvatinofunga vanhu dzimwe nguva zvinozobuda zviri, nokuti vanhu vangu vachitarisa kuti koivo vaPence vane zvangu vasiri popular, saka vabatana navaTrump vangazowana mavhoti here? Asi zvinhu zvinopinduka, hosha yekuti zvakamira sei. Asi sezvandichitaura oredi kuti haiwa, Indiana inyika yakazara kana nechiti vemarepublicans yes, asi vaya vari extreme vaya vokuti ndo vanoda kuzviti kana zvikaramba tinosiyira nyika yedu. Andataura vanonzi maKu Klux Klan, ndokune headquarters yavo kumatinozviro, which is just like 26 miles out of Indianapolis. Saka Indiana is a totally different state kusiyana nedzimwe mastates yese. Asi tinongotambira sezvazviri, hatingaende tinosarudzana chiti ibvai kuna endai kuIndiana, endai kuDJs, endai kwakadai. Tongoti zveIndiana zvoperera kuIndiana. Dzimwe nyika sedzedu kuZimbabwe ngatidzidzeiwo kuti kana vanhu vataura vataura, kana zvinokada kuti havasiri that popular kauti chii, asi zvavataura vataura, ndo zvinofanira kuremekedzwa.